My dream machine. Asati amborohwa wa National Sports Stadium mitambo yakakosha kwegore nemwedzi mishanu zvekuti vanofarira chikwata ichi vari kutarisira kuti chikwata chavo chichawedzera rimwe gwaro munhoroondo yakasimba iyi mangwana masikati nekudambura USM Alger. Makepekepe akaremerwa mumakundano eCup Champions League aya mushure mekurohwa 2-0 neZamalek zvekuti vanofarira kurova USM Alger kuti varambe vari munzira yekuenderera mberi nemakundano aya. Izvo mumwe muteveri wechikwata ichi vaJokonaya Masona vanoti zvinoitika vachitarisa madziviro anoita chikwata chavo nhandare yeNational Sports Stadium.
Ah, tinowina izvi tiri pamusha pedu ende paNational Sports Stadium sofa hapasati pambo tine clean sheet hatichidyiwa paNational Sports Stadium. Patakapedzisira takawina 4-0 and I expecting kuti patiri kutamba ne timu yedu yekwaUgeria iyi itimu dzisingati chisa dzatinodya pati kutarisira kuti tii tinohwina patepu.
Mumwe mutsigiri wemakepekepe vatadhman gore dema vanoti semaonero avo madream machine ari kutora mapoints ese matatu vachitivo mutambi Dominic Chungwa achakanda mumambure. Vagore dema vanoti Capes United inofarira kudzokorora matambiro avakaita neZamalek votarisa pane mambure kuti vakunde USM Alger.
Ava kuona kwavo Capes United inoda kuwina semafambiro avakaita vakomana vekunhindiri yekuijiptika vakandofamba mafambiro avakaita kukwata gore saka aa Capes inohwina pafeya.
Vamwe vatambi veCapes United vachange vachitarisirwa kukanda zvibodzwa ndesafadzwa Rusike, Phineas Bamusi, Abbas Amidu, Joel Ongozo na Ronald Fumbizai. Kuti Capes United iwane mukana wakasimba wekuenderera mberi nemakundano aya, makepekepe anofarira kukunda mumitambo yavo yese pamusha zvine mutsindo kusanganisa wavari kutamba neUSM Alger. Mutevedzeri wemurayiridzi wemagreen machine vafunga icho sau kwachi vari kukumbira vatsigiri venhabvu vese kwete vechikwata chavo chete kuti vauye neuwandu hwavo kuzokuzvirira chikwata ichi kuti chiwedzere mwando.
NdezveZimbabwe zvazvi zvemunhu wani izvi nedynamos nguva yatiri ndeyekuda nanzi tongokumbira kuti vatisimudzirewo kuti timu ndeyavo iri kuzvipresenta Zimbabwe.
Mutsigiri wedynamos vaandrew rodzi vari kukurudzira vamwe vavo kuti vave muNational Sports Stadium kuzoshevedzera kuti kepe kepe bhora.
Ndiri kukurudzira kuti vanhu tiinde nouwandu hwedu kugiraundi tinosapota timu yedu, timu yemunyika medu.
Asi makepekepe angangoodza mwoyo vamwe vatsigiri venhabvu mushure mekukwidza mari inobhadharwa pagedhe kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora mashanu panguva iyo veruzhinji vakaomerwa munyaya dzemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.